manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vateereri tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wechina ndira 3 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba vanoramba vakatsika madziro vachiti hurumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvavo kuitira kuti vadzokere kumabasa. Kudzokera pabasa kwemutungamiri wenyika vachigura zororo ravo. Asi vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vachiramba vari pabasa iri vamunangagwa vavepo kokonzera kusanzwisisa muvanhu mashandiro ehurumende. Zvizvarwa zvekuChina zvinomwe zvinomiswa pamberi pematare zvichipomerwa mhosva yekuva nenyanga dzezvipembere zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri mu Washington DC. Sangano rinomiririra vana chiremba vanoshanda muzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association ZHDA rinoti pane vanhu vanga vachiendesa mashoko emanyepo kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusoro pezvichemo zvavo. Mutungamiri wesangano iri Dr. Elias Muzoremba vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harinei nezvematongerwo enyika uye harisi kushanda nemamwe masangano nekuti nyaya yavo hainei nezvematongerwo enyika sezvange zvichitaurwa nevamwe vanhu vanoda kukanganisa mashandiro avo. Dr. Muzoremba vati vakamirira kunzwa kubva kuna vamunangagwa. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Muzoremba kuti tinzwisise zviri kuitika.
Takanzwa kuti mukuru wenyika akabva kuleave kwanga ari kuti auye kuzoadressa issue iri kuitika munyika, saka we hope kuti that's a move in the positive direction. And we have already been engaged kataura nyaya yedu one of my representatives ekuofisi ya mukuru wenyika.
Pane zvamboti zvabva kumutungamiri wenyika here kusvika pari zvino?
Takapa nyaya yedu sezvairi because we realize kuti mamwe maengagements atanga tichiita kumashiroko information inenge inga isiri kusvitswa zviri accurate sezvairi. Zvichingofamba zvichinzi isusu tiri vanhu vari kuoma musoro asinganzwisise, asi isusu tiri kutaura zvinhu zvinonzwisisika zviri reasonable, asi vamwe vanhu vanga vachipasa information isirizvo. Saka we have clearly tabled our position and zvaiye zvakaenda kuhofisi yemukuru wenyika. Saka takamirira reply kana response kubva ikoko.
Vanga vasingasvitse mashoko enyu ndevanani ava?
Tigona kupai maspecific names but from information yatakaona it seems kuti zvinhu zvanga zviri kusvitswa zviri sezvazviri.
Saka chinofanira kuitwa apa kuti nyaya ipere chii?
Takataura kuti from madiscussions atakaita zvatakambotaura kudara kuti pakabuda dhodhu shinzi taadressa 8 out of 10 nezvinhu zvakataurwa nemachiremba, but that information was inaccurate. Asi the most important issue kana kuti nyaya yaita deadlock inyaya yeremuneration, nyaya yekubhadhara kwevashandi ndopane nyaya hombe, ndopapasi kunyanya kuverevanwa papo.
Muri kuwana here rutsigiro rwakawanda kubva kuna mamwe maorganizations?
We have avoided kuassociata nevamwe vanhu vakawanda wanda because I think as you know pane vamwe vanhu vari kuti we are pushing a political agenda, vari kutraya kuti zvinhu zvedu zviri political isusu sema doctors, we remain apolitical. Our grievances are real. Our concerns are real. They are about our patients' welfare and our own welfare. So we need to separate ourselves from wangwe wando. Waruda kutuwa kwa ajika. Kana kufaita o mangwe maagenda zao. Isusu we remain separate from those. Tukukusha shunu shedu neshwarwelewe bichetu.
Avo vanga vari mtungamiriri we Zimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Elias Mzoremba, vari parunare kuarare na Tanonoka Wande we Studio 7. Nyanzi dzezve matongerwo enyika nemitemo dzinoti kudzokera pabasa kwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachigura zororo ravo asi vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiramba vari pabasa iri vaMnangagwa varipo kunokonzera kusanzwisisa muvanhu mashandiro ehurumende. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba pamwe nemunyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti kunyangwe hazvo vaMnangagwa vadzoka kubasa vachiwenga ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika. Hurumende inoti vaMnangagwa vadzoka kuzogadzirisa dambudziko rekuramwa mabasa kwavana chiremba kunyangwe hazvo vakasiya riripo pavakaenda kuzororo. Nasi vaMnangagwa vatambira vamiririri vatsva venyika dzeSpain, Rwanda, nerwe United Kingdom neIreland. Basa raigona kuitwawo nevakafanobata chigaro chavo. Nyanzvi yezvemutemo, Dr. Alex Magaisa, vanoti hazvisi pamutemo kuti mutungamiri wenyika neakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vese vange vari pabasa panguva imwe chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University kuSouth Africa Dr. Riki Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Chaita chishamiso kwatiri kuti president vadzoka asitsanangudzo yatinenge tiri kunzwa ndeyekuti tanyanyodzosa president inyaya yekuratidzira kwemadoctors vachiti ayo vakabatana nenyaya yekuti kuratidzira kwemadoctors kunogona kureva kurasikirwa neupenyu nevana vezvizvarwa zvezimbabwe. Asi tiri kuzoonawo vadzoka kudaro vakutambira maambasada matsva enyika dzamadoma idzo. Pane tsanangudzo mbiri dzingauye panyaya iyi. Tsanangudzo yekutanga ndeyekuti president vanogona kunge vasina kunyatso vane kuvimba kwakanaka nadeputy wavo vanova vari acting president nekuti basa iri raigona kumboitwawo naacting president hapana changa chakambonyanyooma ipapo.
Kuzvinoiye mutungamiriri wenyika kana achinga adzoka kubasa akafanobata matomo oramba aripozve pamatomo ipapo zvinozofamba sei?
Inyaya iri kuti nesawo isu sevanoona nezvematongerwo enyika nekuti vazinga chinoita kuti pave neanomiririra mutungamiri wenyika ndechekuti mutungamiri wenyika haapo. Zvino kana mutungamiri wenyika adzoka ichingava nechikonzero chipi nechipi zvacho, asi kana atongodzoka ava vanga vakamumiririra havachagoni kuramba vakamumirirazve nekuti mutungamiriri anga akamiririrwa avepo. Saka pamutemo handioni mukana wekuti tingava nemumiriri wemutungamiriri wenyika anova acting president nemutungamiriri wenyika anova president. Panofanira kuita mumwe chete pakati pezviviri. Kana president vasipo panoitwa acting president anogona kuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika kana kuti angangova gurukota rinenge radomwa napurezidendi. Zvatiri kuona apa zvinenge zvoda kutiratidza kuti mudanga maita machongwe maviri zvinova zvisingaratidze chimiro chakanaka.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswane University kuSouth Africa Dr. Riki Mukonza vachitaura vari parunare kwakare kuSouth Africa. Dar Dare remu Victoria Falls rinoti mosva yakatarisana nezvizvarwa zvekuChina zvinomwe inofanirwa kutongwa nekukasika sezvo vanhu ava vave nemazuva akawanda vari muhusungwa. Taura Ishava anoti panyaya inotevera.
Pamiswa vanomwe ava mudare muchuchisi wenyaya iyi vabheki mupindo Chabalala vaita chikumbiro chekuti kutanga kutongwa kwenyaya iyi kuendeswe mberi. Vati chikonzero chechikumbiro chavo ndechekuti pamusoro pemhosva iri kupomerwa vanomwe ava mapurisa ave kuwedzera imwe mhosva yekuburitsa mari munyika zviri kunze kwemitemo uye kuti nekuda kweudzamu hwayo nyaya inofanirwa kunzwikwa kudare rekuhange kwavati ndiko kune vatongi vakakodzera kunzwa nyaya yakadaro. Zvizvarwa zvekuChina zvinomwe izvi zvakasungwa svondo rapera zvichipomerwa mhosva yekuchikora chikamu chemutemo nechekuita nekuchengetedzwa kwedzimwe mhuka kana kuti Parks and Wildlife Act mushure mekunge vawanikwa vaine zvidimbu zvenyanga dzezvipembere zvine uremu hunosvika makirogiramu makumi maviri uye zvichikosha mari inosvika zviuru mazana mapfumbamwe emadhora. Pavakamiswa pamberi pedare svondo rapera muchuchisi negweta revanomwe ava vaive vabvumirana kuti nyaya iyi yaizotanga kutongwa nhasi. Gweta revanomwe ava vaGive Mom Viringi vaudza Studio 7 kuti vashamisika kuti muchuchisi ange ave kukumbira dare kuti nyaya iyi iendeswe mberi vachiti vange vakagadzirira kutanga kutongwa kwenyaya iyi nhasi. Vatovo vanomwe ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Mutongi wedare Muzvare Rangariraiga Kanje vabvumirana negweta revanomwe ava kuti vave nenguva yakareba vari muhusungwa vakatara muswa 9 ndira sezuva rinofanirwa kutanga kutongwa nyaya iyi. Vati kana nyaya iyi ikatadza kutanga kutongwa musi uyu muchuchisi anofanirwa kubvuma kupiwa zuva riri pedyo nemusi uyu sezuva richatanga kutongwa kwenyaya iyi. Muzvare Gakanje vati nyaya iyi inogona kunzwikwa mudare reVictoria Falls nemutongi akakodzera kunzwa nyaya yakadaro. Zimbabwe ine mutemo unorambidza kuuraya pamwe nekutengesa kana kuve nenyanga dzemhuka dzakadai sechipembere nenzou zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muVictoria Falls, ndini Taura Ishava.
Kunyangwe hazo zvino munyika zvakaita manyama mire nerongo munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru mubato ravo vanoti zvino mugore ra2019 zvinenge zvichaita zviri nani, asi vachiti vanhu vasunge dzisimbe. Vashandi vehurumende nemumakambani akazvimiririra vari kuchema-chema kuti mari dzavari kutambira dzemaRTGS nemabond notes hadzichina simba nekudaro vave kuda kutambira nemadhora ekuAmerica sezvo zvinhu muzvitoro zvakawanda zviri kutengeswawo nemari iyi kana kuti zvave kudhura. Hurumende iri kutsika madziro ichiti hapana anopiwa mari yekuAmerica iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori wezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana uye munyori mukuru mubato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Mwonzora. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMwonzora.
Ichokwadi kuti upfumi hausati hwagadzikana magariro emunyika asati anaka, asi baba vamunangagwa vari zvizanu pfu vane hurongwa hwokuti zvinhu zvinake. Zvinhu hazvingonaki musi umwe, zvinotora nguva, asi as you can see pakapoda kuslida nyika ichipinda muhyperinflation vakakontrola kuti zvimire pazviri. Zvikamira vakugadzirisa kuti maexports edu awande. Kana maexports awanda tichawana foreign currency yakawanda tichitenga mafuta. Zimbabwe haimanufacture mafuta, saka inoimporta mafuta yaishandisa foreign currency. Pari zvino chokwadi ndechokuti hatisi kukwanisa kumanufacture zvinhu zvokuexporta zvinopa mari yakawanda yakakwana kuti mafuta awande. Saka tine dambudziko iri rokuti mari yokunotenga mafuta ichishoma. Zviri kuimportwa nenyika zvakati wandisei kudarika foreign currency yatiri kugenereta. Saka zvinhu zvese izvi hazvigoni kungogadzirika overnight, zvinototora time.
VaMwonzora, munoona sei mabatirwo ari kuitwa basa nehurumende?
Ndinoda kuti nditange papedzisira wamangwana kuti dai angari umwe mutungamiri zvinhu zvingade zvakangofanana. Kwete, toi pamwenza ndiwa Smith, Smith wakatonga nyika ino, dora redu ranga rakakura, ranga rakasimba kudarika reUnited States. Vana mugadu nezano kiyotu wakazouya, wakazotanga kuita.
Mira ipapo Monzora. Smith wa wataura uyu, akanga asinga tipi education, akanga asinga vati zvikoro, akanga asinga rapiwa nevatema. Saka honga yezanisi, Smith aitarisa varungu 400,000, nezano kiyotu iko zvino inotarisa vanhu 16 million. Hapana kumbarizeni ipapa, pachiloya yatakatrena tose, you compare like and like. You don't compare two and equal things.
Mapeza ere mukoma.
Ndapeza kuti utaure zvine context yakanaka. Nokuti
ndakutaura zvinhu zvinoreva.
Point yandiyo vanhu vatema.
Right. Point yandinoreva ndeyokuti achizi chokwadi kuti kana ari umwe mutungamiri zvinongofanana mutadzire wacho kutonga. Nyaya iripo ndeyokuti pane vakambotonga nyika ino. Tikatarisa panyaya dzehupfumi takaona kuti hupfumi hwanga hwakanaka kudarika pakatonga vamwe. Pachinzi imi muri kuti imi indava yekuti Mugabe akazoti vanhu vaende kuchikoro, kwete kwete. Pari zvino tiri kuona kuti mapromises chete angogara aripo. Pari kunzi takasaina madeal nechina, tikasaina madeal hamero nenyika dzipi, nebelarusi nechii nechii. Mugabe waisainawo madeal iwayo. Uyezve tikanyatsa kutarisa tinoona kuti Mugabe tosaina mari dzakati wandei asi chabuda hapana. Vamunangaga vakapinda pakaitwa chirongwa cheya musi wa 18 November gore rakapera. Vane gore vari president wenyika hapana chabuda. Hakuna mishonga muzvipatara, mishonga yakutengwa neforeign currency kune vanhu vanorwara nezvirwere zvinorapika zvinomanejeka zvakaita sana BP zvakaita seshuga vakunzi vatenge neforeign currency, kwete nehurumende yaSmith, kwete nehurumende yemudzvinyiriri asi nehurumende yavamunangagwa. Saka nyaya iripo ndeyekuti ZANU PF inongotitaurira kuti zvichanaka zvichanaka zvichanaka. Vamunangagwa ava navamangwana ava nevamwe vavo ndivo vakanga vari muhurumende yaRobert Mugabe for 38 years. Hapana chitsva chinobuda kwavari. Nyaya yavo ndema promise yacho ichazoita rini, huku dzacho dzichazobva rini mumazai aya. Tikuona isusu kuti vari kuti hakuna fuel kudini kudini. Chitsva here kuti vanhu vazive kuti Zimbabwe pachayo haina petro, inotowana petro kubva kune dzimwe nyika. Tinoona isu kuti Smith yeye vataiti watikutaura nezvai akawaka mupepe weseruka kubva kubhaira kuuya mamutare. Hazvisi kunyatsa kushandiswa izvozvo. Tiri kuona kuti hurumende iyi haina maplan. Basa ravo vanongotaura chete vachingo kana vafunga nyaya dzekusunga, vanosunga vanhu vavasingawira nawo. So muenzaniso hakuna munhu Lacoste ati asungwa, kunosungwa ma G40 nevamwe vanhu. Saka hurumende iyi yakoniwa, hurumende iyi yatadza.
Vamangwana, hanzi hurumende yakoniwa.
Vamonzora vanotaura somunhu asina kunyora constitution. Munondisodesa. Hurumende inopuwa 5 years to carry out its mandate. You cannot measure success or failure yehurumende next 6 months. Iyo ine 5 years yokutonga. Saka vari kumhanyisa.
Hamuna 6 months. Maane gore.
So that's maane gore matora. After 3 years yokutonga, what have you done? So the taste of the pudding is in the eating. Chimbo mirai. Nukle wa mnangagwa chance vane urongwa zunu zirikuna kama njimani.
Chandino ona hapa ndicho kuti matore ZANU PF nyanyanya mkoma wangu wa mangwana vano nyata uziziwa kuti hapana chiripo. Ndokusa kawari kuti mirai mwone kiwone iko. Vamunangagwa azirivo here vakanga varipona vamugabe muna 1980.
Manzwa kumunyori wezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana, uye manzwawo kubva kumunyori mukuru mubato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora. Vaviri ava vange vachitaura vari parunare muHarare. Murukuro yanga ichikokerwa na Blessing Zulu we Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dzimwe nyika dziri mumubatanidzwa weEuropean Union dzinoda kuti mubatanidzwa uyu ugadzirise mitemo inoona nezvemafambiro evanhu vanobva mune imwe nyika vachipinda mune imwe mumubatanidzwa uyu. Nyika idzi hadzichada kuti vanhu vafambe pamadiro asi kuti paiswe mitemo inopa munhu mvumo yekupinda mune imwe nyika. Vanochengetedza muganhu pakati peAmerica neMexico vakanda hutsi hunokachidza kuvanhu vari kuedza kupinda muAmerica kuzotsvaka upoteri. Izvi zvaitika apo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutadza kuwirirana nevakuru veDemocratic Party kuti pawanikwe mari yekuvaka mudhuri pakati penyika mbiri idzi. Gurukota redunhu reMashonaland West, amai Mary Mliswa Chikoka, vanoti vashandi vose vehurumende vanoita zvekutamba pabasa vanofanirwa kudzingwa pabasa. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamasangano wavaita nevakuru vemapazi ehurumende muchinhoi, amai Mliswa Chikoka vati vose vanga vasingashandi nemwoyo wose pamabasa inguva yekuti vasungedzisimbe kana kuti vachadzingwa.
I'm afraid I will not tolerate. You warn them once, they do it again, they are out. Mama go gari sa mabasa. Kwa kuita izvozvo. Hatichanyara kudzingana mabasa izvinizvi. Motita akutarisana nenye kuti mashwest inenge yakutariswa senyika yemashwest iri kunzei ku national GDP. Izvitonzi izvo mashwest yakoira. Nokuti zvadii.
Amai Mliswa Chikoka vati vakuru mapazi hurumende vakawanda havasi kushanda sezvinotarisirwa, zvikuru bazi rezvekurima iro vati rine huori hunotyisa, izvo zviri kuita kuti chirongwa checommand agriculture hachitadze kubudirira. Amai Mliswa Chikoka vayambira vashandi vehurumende vari kusanganisa zvematongerwo enyika nebasa ravo kuti vasiye tsika iyoyo kana kuti vasiye mabasa kuitira kuti vaite zvematongerwo enyika chete.
Agritech, we have issues of the command hasn't gone on well. We have issues of the farmers are weeping. Literally, we vari kuchema nehuori. Huri kuma office eAgritech munzvimbo muma district.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezvekurima vaperenshiri kuti vachagadzisa sei uori wataurwa naamai Mliswa Chikoka. Amai Mliswa Chikoka vanga vachiratidza hasha apo vanga vachitaura vati havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu mumahofisi ehurumende sezvo vashandi vehurumende vari kupedza nguva vachitaura pamafoni.
Vakutoziva matrends ekuti gore rinozosvika kuno igore ripi irori. Ndosaka vari kuita madiro ajojina pamabasa. Nemwana vanosara ari pafoni. I want you to have a look at your phone bills ema departments. Kungoti tinombonzoti foni bill redu imari munovhunduka. Asi bhiri remafoni enyu richakutaurai kuti samo tingotaura dzekosvika pa20,000. Tikuti tichizombomeka 20,000 mudipartment racho tichabhadhara nebhiri rori. Checks and balances.
Asi mumwe mukuru webazi rehurumende asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau ati zviri kutaura gurukota redunhu hazvisi zvitsva, achiti vose vanouya vanotanga vachiita sevanoda basa asi zvinozongopera semoto wemapepa. Mumwe mugari vapatrick Chinodya vati zviri kutaurwa naamai Mliswa Chikoka ichokwadi sezvo vashandi vehurumende vasiri kushanda basa ravo nemazvo uye vachipedza nguva yebasa vasiri mumahofisi avo. Amai Mliswa Chikoka vati mapazi ehurumende anofanirwa kutsvaga mari nezvekushandisa kwete kungomirira kupiwa mari nehurumende. Panyaya yekuzvitonga kwematunhu amai Mliswa Chikoka vati hofisi yavo iri pakati pekuisa urongwa panzvimbo wemashandiro achange achiitwa nemapazi ose ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Ata Chigoriwa.
tombodzokera zvakare kunyaya yavana chiremba. Vanhu vakawanda vanonzi varikufa muzvipatara zuva nezuva sezvo muzvipatara musina vana chiremba. Vana chiremba ava varikuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nezvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Varwere vanonzi varikufa muzvipatara nekushaya anovapa mishonga, uku hurumende nana chiremba vachikakavadzana panyaya yemari dzemihoro. Mugari wemuHarare Vatendai Chapeyama vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira mushe muzvipatara zvikuru zvehurumende zvakaita sechepari renyatwa, umo varwere vari kuswera vari muzvipatara vasina kana rubatsiro rwavari kuwana.
Asi choshe nachana kumira mushe. Varwere havana attendance, varikwanisa kungobatsirwa chete ndevane mari, vanotsvaga maprivate doctors, ndo chete varikwanisa kubatsirwa, asi vamwe vese ordinary hapana yopa. Yes. Dai hurumende yatora matano zvakasimba kuti machiremba adzoke kubasa, bhozi vanhu varikufa, vanhu varikufa. Havana rukubatsirwa varikuwana.
Maino Malanga Chemhere, avo vane murwere ari muchipatara, vanoti vave kutorapisa murwere wavo kunana chiremba vakazvimirira, asi izvi zvave kuvadhurira.
Hatina kumbona chipunduko imomo. Vanhu unongoona mubhedha ina vanhu kuri kuti vanhu sese maodhi matapinda imomo, vanhu vari kungofa, hapana munhu ari kuti akapinda obuda. Akapinda obuda hapana. Tirongonzwa vanhu vari kungofa. Nyange tonzi tengai mushonga pamwe ningosina mari, tiranambo yatisina kana mari yekuti utengere murwere. Unove nechishuviro chokuti hama yangu irarame, asi pange pasina chiraramo. Tikumbira kuti hurumende chida yapindira mukati mevarwere imomo.
Muzvare Primrose Chimimba vakurudzirawo hurumende kuti igadzirise nhuna dzana chiremba kuitira kuti vanhu vasarambe vachirasikirwa neupenyu.
Dai hurumende yanga yaongorora muzvipatara kuti vari kuda basa ndeavava, vasiri kuda mabasa ngavabve.
Vamwe vana mukoti vatataura navo vanoti vanga vachidzoserwa kudzimba nevakuru vavo sezvo muzvipatara manga musina vana chiremba. Zvichakadai, mumwe chiremba wepapari renyatwa watataura naye Vawala Slambelo vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa nhuna dzavo. Kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara kwabva kwawedzera kuipa sezvo vana chiremba vakuru vave kuramwawo mabasa, vachava kwarisewo kuita basa ravo nemazvo kana vana chiremba vadiki vasiri parutivi pavo.
Strike payasvika pakutonetsa chaizvo nekuti vachiremba vakuru vapindira. Saka isuwo sana chiremba vadiki tiri kuona sekuti hurumende yedu haina zvakawanda zvaiti yaita kuti iadresse maissues ataka raisa from the start. Saka isuwo sana chirembawo tiri kuramba tiri pastrike and tiringokumbirawo kuti even varwere vedu varambe vachingotisimbisa, even hama dzevarwere dzirambe dzichingotisimbisa nekuti patasvika ndopama zvinhu zvinenge zvakuda kuita. Asiwo tiringokurudzira kuti vana chiremba vese vari kumatunhu akasiyana siyana vave vanotaura inzwi rimwe kuti tikwanise kunzwika, nekuti vanhu vakaramba vachingoenda kubasa isu hazvizotibatsiriwo sana chirembawo vari pastrike.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vatori venhau nechipiri kuti hurumende yakabvuma kutambira dzimwe nhuna dzana chiremba asi kwete dzose. Vakatiwo hurumende haina mari yekunze yekubhadhara vana chiremba ava sezvavari kuda, izvo zviri kuramba kutambirwa nana chiremba ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika zvinobata vanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa chendebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.